Mutauro webazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango vati Nashe Farao vati vari kurangarira zuva ranhasi nemisodzi pamatama sezvo vakarasikirwa nemumwe wavo akatsikwa-tsikwa nenyati akafa svondo rapera. Vafarao vati vigore rino varasikirwa nevashandi vatatu, vamwe vaviri vakaurayiwa nevanovhima zvisiri pamutemo kuKariba.
Nhasi sezuva reWorld Ranger Day tiri kurangarira umwe wedu aiona nezvekuchengetedzwa kwemhuka akatungwa vhiki rakapera nenyati akafa, nevamwe vakaurayiwa nevanovhima zvisiri pamutemo mapocha kuKariba vakakandwa mumvura vakarasikwa neupenyu. Vanhu vatinorangarira zuva nezuva. Nevamwe vakawanda vanorumwa nemosquito, vanorumwa nematete fly, vamwe vachiita hurema hweupenyu hwese.
Vafarao vati bazi ravo rakaremerwa nekudaro rinoda ruyamuro rwemari nezvikwanisiro kumakambani akazvimirira ega kuitira kuti vakwanise kuchengeta mhuka nemasango zvakanaka.
Vanoda kuyamura vangave vanoona nezvisinei nekutonga kwehurumende, vangave vemakambani vari kuitawo ngavatibatsirewo tione kutofamba sei kuti mhuka dzedu vana vedu vasataurirwo dzava nhoroondo kuti taimbova nenyati, taimbova nenzou, taimbova nezvimwe zvakawanda wanda. Havafani kutaurwa dzava nhoroondo vanhu, nekuti pari zvino muri kuona zviri kuitika munyika. Vashanyi havasi kuuya, nguva yepfuura yatairarama nevashanyi vanotibatsira.
Mumwe mugari wemuchinoi anofarira kuona mhuka muzvarisi Siria Gombe vati zvakakosha kuchengetedza mhuka neshiri sezvo zvichiita kuti mhuka dzisapere zvachose kuitira kuti zvizvarwa zvamangwana zvikwanise kuona mhuka idzi.
Ndinoona sekuti mhuka zvakanaka kuti dzichengetedzwe nekuti pane vana generation ichatevera kumberi. Hazvina kunaka kuti vazongoona mhuka mumabhuku, asi zve zvakanaka kuti vazvionere vega kuti ndo inonzi shumba, ndo zvinenge zvakanaka. Saka zvakakosha chaizvo kuti mhuka dzichengetedzwe.
Kunyange hazvo vafarao vasina kukwanisa kutipa uwandu hwemhuka dziri munyika, mamwe masangano anoona nezvemhuka pasi rose anoti Zimbabwe ine nzou dzinodarika zviuru zana uye ndiye nyika yepiri mushure meBotswana kuve nenzou dzakawandisa muAfrica. Hwange National Park inonzi ine shumba dzinodarika mazana mashanu uye kune masangano akawanda ari muZimbabwe ane shumba dzakawandawo. Dzimwe mhuka dziri muZimbabwe dzinosanganisira mbizi, ngwarati, mhofu, mvuu, makarwe, zvipembere, makudo, mapere, mbada nedzimwe. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.